Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro ye na uzeluza nasi, China kukazi 9/2017. Pastor Ivan Mawarireve hashtag this flag vanobuditswa mujeri zvichitevera kupiwa kwavakaitwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Hurongwa hwekusarudza mukuru wevatongi vematare edzimosva hoita mutauro zvichitevera danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuitira kuti vamugabe vave nemasimba ekudoma vega mukuru wevatongi. Studio 7 inotarisa zvine udzamu mamirira akaita mapato anopikisa munyika. Vanhu vanotambira danho rakatorwa nehurumende rekubvisa kukwidzwa kwanga kwaitwa mitero. Vanhu vanotambira danho rakatorwa nehurumende rekubvisa kukwidzwa kwanga kwaitwa mitero yezvinhu zvekudya kana kuti vate. Muchirongwa chepindai mudariro tina mutambi ane mukurumbira Taira Chikocho kana kuti Madam Boss. Muchirongwa chewomen's round table na 8 p.m. tiri kutarisa vanhukadzi munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari dzitifarire.